vanhu vakatoma zvavo handioni pane chakaipa nekuti vakatoma vanhu voda kutarisirwa musangano mavo kana nesu vanoona tiri kunze vanokwanisa kupa fresh air nekukwanisa kubata basa racho ravanonzii vaite. Vamwe vacho vanhu muupenyu hwavo vagara vanotoita basa ravo vachigona vakafanana nasabai mahere is an advocate of the High Court. Vanoita basa ravo rezvemutemo kana vachimuruka pavanotaura nezvepolitics dzemuzimbabwe ingava ikonomi angava magariro evanhu munhu anenge ade udzamu kuti munhu anotarisirwa nevamwe vaanoshanda navo negenerality yezimbabwe semunhu anokwanisa kutora nyika kuinda pane imwe stage because vanhu vechidiki vakaenda kunze kwenyika vane utesho vanoziva zvavanoita. Tozotarisawo vamwe vakafanana namuzvaro dzinegisaswayo munhu wechidiki futi aida kuenda national relations akandoruzivo vakaenda kulondon school of economics vakaenda kunana university of Minnesota vachidzidza zvakasiyana siyana. Saka ndokuona kwavanoitawo kuti kunana america kunoitwa zvinhu sei kunana kuchiri kunoitwa zvinhu sei vanokwanisawo kubatsira musangano wemgc kuti ingezenge yekuti vanopinda mugovernment vane vane experience yekuti zvinokwanisa kuendisa nyika kune rimwe dani. Saka vanhu vavakaitwa navachanyika vana muzvaro kadi maunga vana muriri vakasiwa secretary for public service vanoita zvidzidzo zvepamusoro pauniversity of Pretoria mune muzvaronzide JPHD vakandotodzidza kunana Netherlands. Saka vanhu vane maonero akawanda zvokuti ava maitiro avakaita ndoona kuti maitiro akanaka ende timu yavo here inokwati tisanga kuti pamucherechedzo kuti ingezendi yokuti vapinda mugovernment vanhu vanenge vari redi kuti vangatora nyika kunda nechino chinaro chipandei.
Mataurawo advocate Mahere, vamwe vari kuti munhu anga asingatarisirwi kuti asvikopiwa chigaro chepamusoro nekuti anga achangopindawo mubato reMDC asina kupedza makore ari nhengo. Munotiwo?
Aiwa, hapana chakaipa izvo zvinoitwa kakasiyana siyana chero mukatarira kuspain, mukatarira kuamerica, mukatarira muno musouth africa kana mukatarira muzanu chaiko vanotiniiyo hatozivisa havatozi member of parliament hamunoziva. So munhu anokwanisa kutorwa kunzi asezi musangano nenyaya yeutesho nenyaya yezvaanoita kusangano nekuti kuti useze nyika yako haikwanisi kungova enyaya yekuti uri loyal to the party wakatangana musangano. Unofanira kuva loyal to the party, unofanira kuva wakatangana musangano asi unoruzivo endezve wakadzikama endezve vanhu vachitarisa kuti unokwanisa kupa chii. Vanhu vakaita sana Mahere vanotodiwa changa vanotsvaka vamwe vakawanda chaizvo nekuti MDC haichati yagovernin pawapa. Saka vanhu havafani kukara kukarira zvizvipo tangai mabata nzou iyeyo mozoziya mogovana nzou hakuna kuchemera nyama yesure muri 10,000 munokwanda nyama yesure. Vari kuunzwa kuti vabatsire kuti musangano wavo usinde kuti musangano wavo uve alternative kuno musangano unotuka musangano achitoda kuvhotera MDC vanotoda kuvhotera MDC sei yakasiyanei nezanu zvokuti aiwazvo kunana Mahere kunana Huchi kana Murithi vanomobilisa vari koko inga akaisa vanhu vakasiyana siyana wani vanhu vavagara vari mumusangano mavheterani vapfanha vechidiki kumwe vauya vari kubatsira purasi vagara vanga vari kunze asi vachibatsira democratization yenyika. Saka haizvizvo hazvo hazviva zvazvinoreva achanga vanotsvaka vamwe vakawanda kutiati vakwanise kuita chimirangwe nyika isungunuki.
Kouyawo nyaya yekuti pakaiswawo mutemo unoti munhu anenge aine chigaro anofanira kunge achiita matemo maviri kana kuti makore gumi, munoonawo sei danho iri?
Aiwa, danho iroro rakanaka, ndo utongi hwejekerere kuti vamwe vawane mukana. Chingangova chingangozonesa ndechekuti kuna president nevamwe vakafanana nasecretary general nevamwe vane vasiri kana kuti maMP vasiri kana kuti macandlers kuti mungoita high turnover yeleadership muri munguva yemutirago parikwanisa kuva nedambudziko. Asi chinhu chakanaka pakuti MDC ikufuriwa zvinoreva kuti vanenge vane hwaro hwakakwana hwekuti hakuna leader anoita leader for life kana kuti leader anozorambirapo. Saka zvinhu zvakanaka tozotarira kuti macandlers MDC yatogara yaane macandlers kubva 2000 pavakatanga kukondesa maelection kune vanhu vatiwe macandlers kubva muna 2000 neamu anotobvawo maMPs wamuna 2000 saka vaita jekerero kuti sasazvarwa paizonzi purezidendi anozoramba pakadai achiwo maemps aita saka zvangoita zvakafanana kuri vati ngezvekutarizii ngezvevanhu ivo vari kutonga vava havasiwo magutwe nematambe ezimbabwe asiwo magutwe nematambe esirako kune vamwe vari kutozvarwa vezvizvizvi zvekuti after 20 years vari vaita kutonga tarirai vana vakazvarwa muna 2000 zvakutoda kuita makanzirazi zvakuda kutoita maMPs zvakuda kutolida musangano saka zvariva vachamita zvakanaka.